ini ndinoti zvangu ipfungwa dzakanaka idzodzo kuti mabata anopikisa aya auye pamwe chete otaura nezwi rimwe chete nekuti chinangwa chekutanga kuZimbabwe kuda kuona kuti Mugabe abva pachigaro. Saka Mugabe angabve pachigaro uya chitaura nokuku, uya chitaura nokuku, uya utaura nokuku, uya rutaura nokuku. Ndini kuona kwangu wanhu maZimbabweans wese vari kuZimbabwe nesu tiri kuno tinofanirwa kubatana totaura nezwi rimwe chete. That's the only way as far as I see it kuti Mugabe akwanise kubva, because tikati uya ari kutiwo zvake, uya kutorawo zvake, uya kutorawo zvake, and iye Mugabe anotozvifarira vanhu vezano anotozvifarira, because haazoda kuona vanhu veZimbabwe vakabatana. Vanofara kuona uya ari kuko, uya ari kuko, uya ari kuko, nekuti a single voice cannot remove iye Mugabe, and he knows it. Saka inini zvokuti it's too late kuti maopposition parties abatane aumbe coalition iri kutaurwa iyi. Inini I don't think it's too late. Ndokumaonananga ndinozviita ini.
Asi kava kanyongo, chiri kunetsawo vamwe vana veZimbabwe ndechekuti panhaurirano dzekuumba bato rinopikisa rimwe chete remubatanidzwa, pari zvino pane urongwa hwemapato emubatanidzwa matatu. Patoratidza kare kuti mapato haana kugadzirira kushanda pamwe chete kana paakubuda mubatanidzwa mitatu. Munoona sei?
Ndiyo nyaya yangu yandinogara ndichitaura ndikadai neshamwari dzangu tichingotaura zvedu tichidiscuss and so on. Isi kuZimbabwe problem yatinayo ndiyo kuti people wanoda to have a living out of politics. Kuti inini ndikatanga something chiri political, I become rich. If I start my own party, I become rich. Iya maparties senge yamutaranzi nera yekuti wari kuda kuona kuti the electoral system tikaifambisa sei, kana kuti zvema voter registration here, I think it's a good move, because ZANU-PF as a party, they do manipulate the electoral system and the voter registration and so on. Saka all that should be checked, and we can only do that tiri vanhu pamwe chete takabatana.
Savakanyongo, ndiani wamungatiwo apa mapato ese anopikisa anodarika makumi maviri iwayo kana makumi matatu? Ningi angakodzere kutanga achitungamira mubatanidzwa, pfungwa dzaakanyongo?
Inini pari zvino ndifunga ndingakwanise kuti uyu ndiye angakwanise kutungamira bato iroro, but sokufunga kwangu inini ndongofungawo kuti vanhu ikoko maparties acho iya akabatana wanofanirwa kuchuzawo mutungamiriro wavo kuti no, isisu uyu ndaona kuti ndiye munhu angaita sei angatungamirire bato iri, takabatana. And chandisingadai inini chokuti vanhu vakangonetsana nekanhu kadiki diki ndakubuda.